Tichiri panyaya yebajeti, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti budget iri rine zvimwe zvakanaka nezvimwe zvarisina kunaka.
Zvakanaka zvirimo zvimwe ndezvekuti biometric payroll administration yekudila nyaya yemaghost workers, nyaya yekubvisa youth officers, nyaya yekurationalize foreign service mission, nyaya dzakawanda dzatingadziruta kureducer runaway government expenditure. Wauyowo zvakare nenzira dzekuwana nadzo mari yatingati revenue generation pachirungu. Why increase, for example, micro duty on vanosvika kudya? Why increase zvakare duty refuel? Izvinoona zvisina kunaka nekuti zvinokonzera kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese inge ichikwira, nekuti munoziva fuel major input, major ingredient munyaya dzeproduction across the economy.
Mutauriri wesangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruva reR2s vachoose Kasongo vaburitsa gwaro vachishora budget iri.
Budget iri takariona asi rakatowedzera kutirwadzisa tichitarisa nyaya dzatanga tichitaura nehurumende kuti tinoda kuti tibhadharwe tichishandisirwa mari yekuAmerica inova mari yakatisimbira pakutenga. Taona kuti vanenge vari kusimbisa danho rekuti vangoramba vachitibhadhara nemaRTGA. Tobva taona futi nyaya ine chekuita nemabhonasi. Tofunga bonus kuwedzera kwemari chaingova chichemo chevashandi kubva kare. Vashandi vehurumende tiri muzvikwereti zvakanyanya. Bonus yaimbotibatsira kuti tigadzirise makomba atainge tavhura nekuda kushoterwa kwemari, asi taona bonus yedu yauya yadamburwa nepakati.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stavile Dewa, vanoti vanofara nekuwedzerwa kwemari kune zvedzidzo, asi mauto anongopiwa mari zhinji chero muZimbabwe musina hondo.
Kuzi mari yakaiswa pabudget imari inoiswa munyika dzinenge dzichisangana nehondo, but zvitizi hatina hondo muno munyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica muzvinafundo Chipo Dendere vashora kuda kuvharwa kwemizinda inomiririra Zimbabwe kunyika dzekunze, vachiti hakuna nyika inowedzera kuchidzana nedzimwe isina vamiririri vakawanda.
Bajeti yakapropozwa navanhuve ine kusawirirana mukati mayo kwakanyanyisa, nokuti vari kuti ivo vari kuda kukata maembasi nesekuti matauriro amaita kuti vati tine 46. Muworld mune nyika 193, zvichireva kuti Zimbabwe yakamiririrwa muless than half yenyika dzatinotyidzana nadzo. Number 2, havana kutaura kuti vari kukata nechii. Inini zvinondinetsa nekuti mukatenda kuparagraph 297 yebudget iyoyo, vanoti ivo vada kuwedzera zvekare diaspora engagement. Vochoti ivo vari kuda kuisa mari inoita iyo 56.1 million ku Ministry of Foreign Affairs and International Trade, asi vachiti ivo tiri kutadza kuikwanisa kuita 65 million yekuti madiplomatic agencies ashandi. Saka vanoengaja sei nediaspora kana kusina madiplomatic presence munyika dzakasiyana-siyana?
Iri ndiro bhajeti rekutanga ramuzvinafundo Ncuve kubva vagadzwa segurukota rezveupfumi. Pari zvino nyika yakaremerwa nezvikwereti nekudhura kwezvinhu muzvitoro. Mubvunzo une vazhinji ndewekuti muzvinafundo Ncuve vachabudirira here kana kuti kwete kuchinja zvinhu munyika, izvo zviri kuomera vanhu vazhinji zuva rimwe nerimwe.